Nyanzvimu yadzo zveutano dzinokurudzira madzimai kuti kutanga pamakore makumi mana kunyanya kana ari pasi kune vaya vane mhuri dzine nhoroondo yechirwere ichi kuti vanovhenekwa navana chiremba gore rega rega chirwere ichi chisati chakomba. Vamwe vari kuita zvirongwa zvekuti madzimai azive nezvedenda iri ndimuzvare Diana Mushonga vanoshanda paGun Hill Medical Center muHarare. Muzvare Mushonga vaudza Studio 7 kuti kubva musi wechina vhiki ino vachaunganidza madzimai achapupura nzendo dzavafamba vachirapwa gomarara rapazamu.
Vanhu vanenge vachida kuuma kune avo vakagoine vachifamba nenzira yacho vanovanoonekwa negomarare yeia kuti vakwanise kunyatsonzwisisa kuti vachinge vawanikwa vane kensa zvirivo zvinokupera kuupenyu. So kazhinji tinogona kuti tivatsanangurira kumhenda usiti vanoda mumwe munhu wekuti akatombopinda mazviri akapfuura mazviri kuti vanyatsonzwisisa kuti bresi kensa inofamba sei uye inotita sei diagnosis inobatsirisa.
Vaendera mberi vachiti zviri nani kuti mukadzi azive mamiriro akaita utano hwake nokuti denda regomarara rinodhura kurapa kana rapararira. Amai B Sera vanoti vakaita operation yekubvisa zvamu muna 2019 uye vanoti semunhu ainge asingashandi zvakavaomera zvikuru.
Mari dzekenza hadzisi mari shoma dzinotaurwa pakurapa kwekenza. Zvakare ina handina medical aid uye handisenzi asi zvisinei kuburikidza nehama neshamwari mari yakatsvagwa ndikatanga nekubviswa ndikagadzara kugara muchipatara 5 days ndikabuda. Ndichibva ipapo ndaifanira kugara 6 weeks ndozoitwa iyo chemotherapy asi zvekare nenyaya yemari zvakambonetsa kusvika June. Musi wa5 ndo watakazokwanisa kuti nditange chemotherapy.
Amai Sara vanoti mushure mokunge vabviswa zamu racho vakatanga kupiwa mapiritsi kana kuti chemotherapy uye kupiswa kana kuti radiotherapy.
Kazhinji munhu ukanzi kensa unenge usingazivi kuti stage yacho waapapi kuti kazhinji vamwe vanenge vachingoti munhu akabatwa ine kensa akutofa. Zvisinei chiremba wangu akazotaura kugara neni pasi tikaita treatment plan yekuti zvichafamba sei zvaifanira kutangwa nemasectomy yekubvisa zamu racho iroro. After tichibva pamasectomy ndaifanira kuzoenda kupesa neradiotherapy.
Vanoita nezvetsvakiridzo yechirwere chegomarara musangano reCancer Association of Zimbabwe kana kuti CAZ Vala Vhoma Kurirofa vanoti mapazi anoona nezveutano anofanira kukoshesa kodzero dzevarapwi vegomarara repazamu kuti varerutsirwe pakurarama kwavo.
Saka sebazi reCancer Association of Zimbabwe mwedzi uyu tinodzidzisa vanhu zvakakoshera kuti vaongorore mazamu avo mwedzi woga woga nokuti ndo nzira inoita kuti kana pane zvimwe zvinongedzo zvingaratidza kuvapo kwegomarara zvionekwe nokuchimbidza. Saka mumwedzi uyu vebazi rezveCancer Association of Zimbabwe vane vachidzidzisawo zvakare kunyanya madzimai kuti vaongorore mazamu avo uye izvi vanenge vachizviita kumahofisi avo eMaharare.
Vana chiremba vanoti zvimwe zvinoratidza kuti munhu ave negomarara repazamu zvinosanganisira kuva nebundu muzamu, kushanduka kwemamiriro ezamu, kubuditsa inenge mvura pamuyatso, kuchinja kweruvara rweganda pazamu nezvimwe. Sangano reCancer Registry rinoti tsvagurudzo yakaitwa muna 2018 inoratidza kuti gomarara repazamu ndiro rimwe remamwe magomarara riri pamusoro rinobata vanhukadzi munyika. Chirwere chegomarara repazamu chinobatawo vanhurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapinidze.